manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yistudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vateereri tinosangana zvekare manhero anhasi uri musi wechipiri chikumi 28 2022 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga. Ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Takavaona vari murume aida nyika yake. Vakanga vaine utesi hwenjere kuziva kuti buviro renyika rinonyorwa sei.
Gweta raive nemukurumbira Dr. Alex Magaisa vakashaya kuBritain varadzikwa nhasi kumusha kwavo kunjanja kuBohera. Vagari vekumasvingo voshushikana zvikuru nekukwira kuri kuita uwandu hwevanhu vari kupondwa mudunhu iri nevanhu vanenge vakapakatira pfuti.
Asi mutemo uyu hauna chaunogadzirisa dambudziko ratiri kusangana naro rokuti mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira.
Hurumende yodzika mutemo wechimbi-chimbi kana kuti statutory instrument kusimbaradza zvisungo zvakaturwa nezuro negurukota rezvemari nebhanga reRBZ kuedza kudzikamisa upfumi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Betara ive nemukurumbira Dr. Alex Magaisa vakashaya kuBritain varadzikwa nhasi kumusha kwavo kunjanja uko kwaungana vanhu vakawanda nehama dzavo vachionekana navo. Dr. Magaisa vakashaya mushure mekurwara nechirwere chemoyo vaigara vachitaura zvakanyanya pazvirongwa zvestudio 7.
Zviri kutaurwa navamunangagwa ndezvekuti izvo ivo vane inonzi presidential immunity inowanikwa muconstitution inotaura iyo kuti munhu ari pachigaro cha president akwanise kuendeswa kumatare dzimhosva kana iri nyaya inoenderana nezvavanenge vakaita ivo pachezvavo semunhu kwete sapresident.
Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vange vari parikuradzikwa kwavamagaisa neutungamiri webato ravo wose. Vakafano bata chigara chomunyori, mukuru webato iri vaCharlton Wende, vaenda kunjanja kunobatana nemhuri yavamagaisa pakuradzikwa kwavo vatiwo.
Tichangopedza kuchengeta gamba redu vaAlex Magaisa, Alex Tawanda Magaisa, kuno kuchikomba. Mukomana uyu mukomana akabata basa rakakura muno munyika. Zvaratidzika nevanhu vauya kuno. Kubva kuna mutungamiriri wedu, president wedu achamisa, makurukota avo esa vanoshanda navo, members of parliament, makansela edu, shamwari dzamagaisa dzaakashanda nadzo kubva kuprime minister's office, vese vanga vari pano.
Vahwende vatiwo mushakabvu aiburitsa nyedzo uori.
Vamagaisa vakaburitsa uori waiitwa wefarm mechanization. Vamagaisa ndo murume akaita chivindi chekunyora mazita nemari yemaminista nemashefu ese zanupf aiba.
Mushakabvu anzi nevakawanda ainge akazvininipisa. Mumwe anowirirana nemashoko aya ndimuzvare Stavile Dewa, vanotungamira sangano reWomen's Academy for Leadership and Political Excellency, avo vaindawo kumusha kwavamagaisa kwavaradzikwa.
Tiri kuno kunjanja kuwedza kuzochema Dr. Alex Magaisa, avo vaiva mukuru wekukurudzira kodzero dzevanhu vari zvekare muzvinafundo. Inguva yakatiomera isusu seve civil society nekuti takashanda zvikuru namukoma Alex vachitibatsira kuumba maprograms edu kunyanya kuwalpe ekukurudzira madzimai kuti apinde maleadership positions.
Muzvare Dewa vaenderera mberi vachiti,
tangouya kuzobatana nefamily, tichibatana nevamwe vavaishanda navo, tichingocelebrata upenyu hwavo. upenyu wanga une pundutso upenyu wemunhu angari principled umu upenyu wemunhu akamira pachokwadi kusvika pekugumisira.
Vamagaisa vakabatanawo nevamwe mukunyora bumbiro remutemo ra2013 uye mumwe wevakashanda naye ndivamunyaradzi Paul Mangwana vaitungamira chikwata chezanu PF paurongwa uhwu. Vamangwana vaudza Studio 7 kuti Mushakabvu aive neudzamu pamafungiro ake.
Ndakashanda navamagaisa vanga vari one of the critical advisors kune akanga achimiririra mapato aipikisa MGC ndiye angari legal advisor wamunzora satai negotiator constitution. Takavaona vari murume aida nyika yake, vakanga vaine utezvi hwenjere kuziva kuti bumbiro renyika rinonyorwa sei.
Imwe shamwari yavamagaisa iri kubritain vasanderson makombe vati nyika yarasikirwa negamba.
Chiremba Alex Magaisa ndakazoona nawo nenyaya dzematongerwo enyika. Tinonzwa kusuruwara zvikuru nekushaka kwamagaisa, nekuti wamagaisa wakanga wari muzvinafundo, wakanga wachishandisa unyanzvi hwavo nepfungwa dzavo kubatsira kunyanya isu vanopikisana nehurumende. Wakanga wachipa ruzivo rwavo, wakanga wachiita kuti vanhu vanzwisise zvikuita kuti nyika yedu yeZimbabwe isabudirire.
Dr. Magaisa vakaberekwa musi wa9 Nyamavhuvhu 1975 uye vasiya mudzimai Shamiso nevana vaviri. Mudzimai wavo amai Shamiso Magaisa vanoti vanotenda zvikuru mhuri yeZimbabwe mukuchema navo. Mushakabvu akamboshanda sachipanga mazano chemutungamiri wehurumende mumushakabvu Morgan Tsvangirai munguva yehurumende yemubatanidzwa. Pakufa kwavo vange vachidzidzisa mutemo paUniversity of Kent kuBritain. Dr. Magaisa vaizivikanwa nevakawanda kubirikidza nekunyora gwaro ravo raibuda mumadande mutande nemapepanhau rinonzi The Big Saturday Read.
Diani wafunga na tichene sera nzira
Tichene za nzira
Hazitetembe nyama Sinotetemba pakatipe hana.
Vanhu vakawanda munyika vari kushushikana zvikuru nenyaya dzekupondwa kwevanhu mushure mekubirwa nevanhu vanenge vaine pfuti dzimwe nguva. Mumatunhu akaita seMasvingo, nyaya idzi dziri kuramba dzichiwanda zuva nezuva. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Mapurisa padande mutande ravo reTwitter vanoti mumazuva masere adarika pane vanhu vashanu vakapondwa kusengeza 3 kufigtri kwamurewa kuchikombedzi nekuinyati. Panguva iyi vanhu vakawanda vari kukuvadzwa nekubirwa nevanhu vainge vakapakatira zvombo. Vamwe vagari kunyanya vana muzvinabhizimusi mumasvingo vanoti vave kugara vakabatira hana maoko sezvo mbavha dzawandisa. Mumwe mugari wekwamakore kubhikita vaOscar Makuva vanoti mbavha dzine puri dzatekeshera nekudaro vanotyira upenyu hwavo.
Isu vagari vekubhikita tiri kugara takabatira hana maoko nenyaya yemhondi dzadai kungotekeshera mudunhu rino reMasvingo Province. Vazhinji vari kufungidzira kuti mazvina bhizinesi vanogara vane mari sezvo havasi kubhenga mari dzavo, uye vanoitawo maprojects avo akasiyana-siyana vanochengeta huku kana zvimwewo vanogara nemari mudzimba umo. Tese techingotya nokuti hatizivi kuti vanhu vanosvika nguvai.
Bepanhau reMasvingo Mirror rakabudisa nyaya yekuti musi wesondo mbavha dzaive dzakapakatira pfuti dzakapfuura nekuuraya mutyairi wemuchovha vaDarlington Madzokere panyika Growth Point kubhikita. Mbavha idzi dzaibira mari vashandi vepachiteshi chinotengesa mafuta emotokari chepaGlow pamapamba. Svondo rapera mbavha dzaiva nepfuti diki kana kuti mapistol nemaAK-47 dzinonzi dzakabira zvitoro zvinopfuura zvina muzuva rimwe chete pachivi Growth Point. Mumwe mugari weMasvingo vaJohani Chihwani vanoti nyanya idzi dziri kuwanda nekuti mapurisa haasi kuferefeta nemazvo.
Dambudziko ratiri
arikusangana naro vanhu vose ava inyaya yekuti mapurisa edu pachawo nyange tikamafonera kuti vaita armed robbery havakwanisi kuti vasvike nenguva nokuti havana zvifambiso variso zvavo zvishoma nguva yavo zhinji iyo vanoshandira padhuze panofambika netsoka kuri havakwanisi kuti varambe vachikuatenda nokuti zvifambiso havana kuferefeta kuti vaferefete zvakanaka hunge vasvika apa hapana chakanaka chavanoferefeta vachiita nokuti nzvimbo dzacho zhinji vanozodzisvika nguva yapo
asi vamwewo vakaita sava Edwin Mugova vanoti nyaya dzembavha nemhoni dzatekeshera dziri kukonzerwa nekuomba kuri kuita upenyu munyika
aiwa iyi nyaya yemaarmed robberies yakutotityisa muno mumasvingo mudzimba hamuchagarike takugara takabatirana mumaoko izvi ndiri kufunga kuti vamwe kuda zviri kukonzerwa nekushayikwa kwemabasa uyezve vari kumabasa kwacho vamwe mari hadzisi kukwana dzavari kutambirisa saka vamwe vacho ndivo vakuuya neputi nezvombo vachizoita zvemaarmed robberies kudzimba
mutauriri wemapurisa mumasvingo inspekita kuda kwashe dhewa vati vari kuzama kuferefeta nekubata mbavha idzi uye vakurudzira veruzhinji kuti vasachengetere mari dzavo mudzimba kana pavanoshandira
sezvatiri kutandingangoti inini zvatiri kuita hedu hatigoni kuzvitaura kuti tiri kuita chii asi chokwadi chiripo ndechekuti tiri kuedza nenzira dzakasiyana-siyana namastrategies akawanda atakaisa kuti tione kuti tabata matsotsi anoita zverobhari izvozvizvi asi kune veruzhinji zvatingangotaura ndezvekuti veruzhinji ka ngavarege kuchengetedza mari dzavo mudzimba kana kuchengetedza panzvimbo dzavanogara kana kuti zvenyaya dzemari dzavo ngadzirege kungozikamwa nomunhu wese wese kuti vane mari dzakadini uye kuti vari kufamba sei ngazvirege kungozikamwa kunyange navashandi vavo ngazvirege kuzikamwa
svondo rapera mutongi wedare remagistrate mumasvingo vabernard chineka vakabata vamwe mauto pamwe nemapurisa nemhosva yekuba pamugodhi wegoridhe kumashava vakapakatira pfuti vachineka vakambomisa kutura kwemutongo wavo vachiti vachazoita izvi munguva pfupi inotevera mune imwewo nyaya dziri kumatare mutongi wedare repamusoro rehigh court mumasvingo Justice Garai Nesumawadze vakatongera mbavha ina dzaiba nepfuti kugara mujeri kweupenyu hwese mushure mekubatwa nemhosva yekuponda nekubira amai Rutendo Ndega vemumusha weTarget Corp mumasvingo amai Ndega vakakandwa pamwe nemurume wavo mumugodhi wegoridhe usasa shande mutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa masondo apera pakuradzika kwameja general Godfrey Chanakira kumarinda eHeroes Acre vakati vari kushushikana zvikuru nenyaya dzekupondwa kwevanhu idzi munyika ndakamirira studio 7 mumasvingo ndini Godfrey Mutimba
Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vashandisa masimba awe chimbi chimbi kuparura mutemo unoshanda kwemwedzi mitanhatu kana kuti statutory instrument 118A kuti vasimbaradze zvakaturwa negurukota rezvemari uye gavhuna weRBZ kuedza kudzikamisa upfumi hwenyika. Mutemo uyu kana kuti Presidential Powers Temporary Measures Amendment of Exchange Control Act Regulations uri kutarisawo nyaya yemitengo yezvinhu. Mutemo uyu unoti mari yemunyika neekuAmerica dzicharamba dzichishandiswa kwemakore mashanu anotevera. Mabhanga anonzi anorangwa achatyora mutemo panyaya dzezvemari uye vanokwereta nemadhora ekunze vanobhadhara nemadhora ekunze acho. Vanhu vanonzi vanotengesa zvinhu nemari inodarika zvikamu gumi kubva muzana pachikero chemari inotengeswa kumabhanga vanonzi vacharangwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi Blessing Zulu weStudio 7 abatanya hanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma.
Mutemo unonzi Statutory Instrument 118A of 2022 wadzikwa nehurumende wakangoda kufanana neprice control pachirungu. Nekuti hurumende iri kuda kurova imbwa yakaviga mpinyu nekuti iri kusandudzira kana kuti tingangoti iri ku fosa vemabhizimusi kuti vatengese zvinhu nemutengo wainenge yakatara nerweseri. Iri kuda kuti vemabhizimusi vatengese nemaprize anoenderana nemutengo wemari wainenge yakatara pamusika wemari unozikamwa sekuti willing buyer, willing seller uri kushandiswa nemabhengi.
Mungatsanangura here nezveyamuri kuti willing buyer, willing seller?
Iyo inonzi willing buyer, willing seller rate iri kushandiswa nemabhanga. Inonguva yekuti vane mari yekunze vatengese nemutengo wepasi asi mabhanga haasi kutengesa mari iyoyo kune veruzhinji kana kune vemakambani vanenge vachiida. Dambudziko riripo nderekuti banga guru renyika risikuda kuti mutengo wemari yekunze ukwire sekuti rinenge ronzi ratadza basa.
Mutemo uyu ungakonzera matambudziko api chaizvo vaboroma?
Ngechekutanga, vezvitoro zvikuru munyika vachatanga kubvisa zvitengeswa zvavo masherefu zvikuru sei izvo zvinonyanyisa kudiwa nevanhu kana kunyanyisa kushanda zvakaita semafuta inova cooking oil, chokera, sugar nezvimwe zvakadero sekuti vanenge vasisakwanise kubhadhara vanovatengesera ende ruzhinji rwevari kuvatengesera vari kuda mari yekunze. Izvi takambozviona zvichiitika kunana 2008 nekunana 2009 zvikamboitika zvekare pakati ipapapa. Saka vemabhizimusi vanoiziva hondo yacho ende vanogona kuzviita nekuti iva vangatengese zvinhu zvavo nemari iri pasi pemari yavanenge vakabhadhara kuti vanenge vava pazvinhu izvozvo. Chechipiri chekuti zvinhu zvizhinji zvinenge zvichitengeswa muzvitoro zvikuru zvichaendeswa kune matuck shop kana kuti kune ava vari kutengesa vari mudzimota nevari mudzimba vakasiyana siyana.
Nechikonzero chei?
Nekuti vanobhadhara vemaindustry nemari yekunze. Zviro kuti vematuck shop ndivo vachange vachipiwa yatinoti preference neindustry sekuti vanobhadhara ipapo ipapo uye vanobhadhara mari yekunze. Vasiyana nezvitoro zvihombe vanenge vachibhadhara mari yemuno vachidawo kuzobhadhara panopera masondo kana maviri kana sondo rimwe chete. Chechitatu chaitika zvichawedzera iyo inonzi informalization.
Munorevei apa?
Kureva kuti vemakambani vanga vachimbobhadhara mutero kana kuti vachishanda zviri pamutemo munyika vachibhadhara vashandi vavo zvakanaka vachaenda pasi kana kuti kuviga mashandiro avo. Sekuti vemakambani vachatanga kutengesa nerweseri kuitira kuti vasabhadhara mutero kana kuoneswa hondo nehurumende kuti matengesa nemutengo usiriwo. Izvi ndo zvinhu zvinogona kuitika mumazuva ari kuteera. Asi mutemo uyu hauna chaunogadzirisa dambudziko ratiri kusangana naro rokuti mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Vakuru vemachechi nevemasangano akazvimirira vari kutarisirwa mangwana kutaura pachirongwa cheThe Zimbabwe We Want campaign, icho chiri kuda kukurudzira nhaurirano munyika dzichitungamirirwa nevemakereke. Vakuru vemakereke vanenge varipo vanosanganisira Bishop Anselimo Magaya naReverend Milson Ndlovu. Urongwa uhu huri kuitirwa padande mutande reTwitter Space @BishopMagaya. VaMagaya vakambosungwa nemapurisa musi wa10 Chikumi, apo vakaedza kuparura chirongwa ichi mukereke yeDutch Reformed Church, vachinyorawo mubepanhau reHerald mavanozviti @Jamwanda 2, mutauri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba, vakati vaMagaya nevamwe vavo havangatungamire nhaurirano nekuti vakaererekera kune vanopikisa. Vanotiwo vanoda nhaurirano ngavaende kuPollard. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaMagaya.
Tinoziva tose kuti musi wa10 June taikange tichifanira kunge takaita prayer launch yeZimbabwe We Want campaign, iyo yakakanganiswa nemapurisa. Saka toda kutenda Mwari nemukana umwe Mwari wavari kutipa zvakare wokuti tikwanise kuita launch iyoyo mangwana musi wa29 June na6:30 manheru.
Zviri kuitirwa kupi kana kuti papi izvi, Bishop Magaya?
PaTwitter Space @BishopMagaya. Saka tiri kukukokai mese kuti mukwanise kujoina hurongwa ihwohwo. PaTwitter Space tinenge tinamata nokuda kwenyika yedu, tinenge tichiparura hurongwa ihwohwo nokuratidza vanhu kuti tange tichifamba sei. Tinengewo zvekare tichitaura zvinhu zvatisiri kuda muZimbabwe yatakapuwa naMwari nezvinhu zvatiri kuda. Saka tikuda kukokorodza ruzhinji rweZimbabwe nehama dzedu dzese dziri mudiaspora kuti tive chikamu cheurongwa ihwohwo hwamangwana. Tinotenda, toonana ipapo.
Asi vachinyorawo mubepanhau reHerald, mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vakativo imi hamungakwanise kutungamira urongwa uhu nekuti mune divi ramakarerekera uye izvi zvamuri kutaura zvinokwanisa kuitwa pasi pePollard.
Zviri kutaurwa navaCharamba munowanza kuti ndizvekwahanzi godzi kwatsuro. zvirutaro navacharamba vari kuadressa a sectoral approach ya kana kuti yatingati isusu naurirano dziri kuitwa nevanhu vane zvavakamirira vari pachikona chavo. Isusu tiri kuramba nauriro dzakaita saidzodzo. Ndava inhaurirano dzine yatingati muchirungu bias, inhaurirano dzine kwadzakarerekera. Isu tiri kuda nhaurirano inobata vanhu vese, muchirungu vanoti all inclusive.
Munoreve apa mungapa muenzaniso wevamuri kutarisira kuti vange vachikokwa
mavenda, kureva kuti artisan miners, kureva machurch, labor, ma civic society, nevamwe mapolitical parties. Saka isusu hatisi kuda iyoyo approach. Vakasunungukwa kupfuura mberi vachiita zvavari kuita ikoko, kuda vozouyawo kunegotiating table sepolad. Isiri kuda nhaurirano dziri kubata nharaunda dzese dzemuZimbabwe, dziri kuti izvo corruption ngaimire, violence ngaimire, to demand zvatiri kuda, maelectoral reforms ngaitike. Ndo nhaurirano dzatiri kutaura isusu.
Anselimo Magaya vange vachitaura parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky vari kukumbira NATO kuti ivape zvombo zvinokwanisa kudzivirira kuti nyika yavo isabhombwe neRussia kana kuti missile defense systems. VaZelensky vaita chikumbiro ichi kumunyori mukuru weNATO vaJens Stoltenberg pamberi pemusangano weNATO uri kuitirwa kuMadrid kuSpain. Nyaya yekurwiswa kweUkraine neRussia iri kutarisirwa kukurukurwa nezvayo zvakanyanya neNATO. Russia iri kuenderera mberi nekubhomba Ukraine uye nezuro yakauraya vanhu gumi nevasere muKiev. United Nations iri kushora chiitiko ichi uye ichazeya nyaya idzi nhasi. Meya weguta reSt Antonio muTexas muAmerica vaAaron Nirenberg vanoti vaona mitumbi yevanhu makumi mana nevatanhatu vange vakafa murori. Vanhu ava vanonzi vange vapinda muAmerica zvisiri pamutemo nekuMexico. Vamwe vanhu gumi nevatanhatu vanonzi vaendeswa kuchipatara kusanganisira vana vadiki vana. Kupisa kuri kuita kunze kuri kunzi kunogona kunge kwakonzera kuti vanhu ava vatadze kufema zvakanaka. Dora remunyika riri kuramba richishaya simba zvopa kuti mitengo yezvinhu irambe ichiwedzerwa zvakanyanya. Dhora rekuAmerica range richitengwa nemadhora mazana matatu nemakumi matanhatu nematanhatu kana kuti $1 = $366. Svondo rapera dhora rekuAmerica raitengwa nemadhora mazana matatu nemakumi mashanu nemaviri kana kuti $1 = $352. Kukwira kwemitengo yezvinhu kana kuti inflation kwakawedzera zvakanyanya mumwedzi wachikumi panguva iyo hurumende iri kumhanya-mhanya kutura matanho akasiyana-siyana ainoti akanangana nekudzikamisa upfumi hwenyika uhwo huri kunzi nedzimwe nyanzvi mune zveupfumi hwananga kumawere. Jonga Kandemiri anoti panyaya inotevera.
Inflation yepagore mwedzi wachikumi yakakwira nezvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuenda pazvikamu zana nemakumi mapfumbamwe nechimwe nezviga zvitanhatu kubva muzana, kana kuti 191.6% kubva pazvikamu zana nemakumi matatu nechimwe nezviga zvinomwe kubva muzana, kana kuti 131.7% mumwedzi wacho wabvu. Ukuo inflation yepamwedzi yakakwirawo kusvika pazvikamu makumi matatu nezviga zvinomwe kubva muzana kana kuti 30.7% muna chikumi kubva pazvikamu makumi maviri nechimwe kubva muzana kana kuti 21% muna chivabvu. Asi nyanzvi mune zveupfumi muzvinafundo Steve Hank vepaJohns Hopkins University iri muAmerica vanoti pari zvino Zimbabwe ndiyo ine inflation yakakwirisisa pasi rose, iyo vanoti iri pazvikamu mazana matatu nemakumi manomwe nezvinomwe kubva muzana kana kuti 377%. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanotsanangura nezvekukwira kweinflation kwakadai.
Chikutengesisa chakakosha ndechekuti titsanangure kuti inflation inoyera kana kuti inomezha kukwira kuri kuita zvinhu, mitengo yezvinhu muekonomi pa mwedzi wega wega kana kuti pagore rega rega. Takatarisa annual inflation rungoti ratidza kuti zvinhu zvakwira sei pakati paJune wegore rino neJune wegore rapera.
Dr. Chitambara vanoti kukwira kweinflation yemunyika kuri kutariswa pachishandiswa mitengo yezvinhu zvinoshandiswa zuva nezuva neveruzhinji.
Zimstat inoshandisa inonzi Consumer Price Index kumeasure inflation. Consumer Price Index inenge iri derived on inonzi consumer basket, zvinoreva izvo kuti zvinhu zvinoshandiswa on average ne consumer pamwedzi wega wega.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vaLaxon Zembe vanotiwo vana veZimbabwe vatambura zvakanyanya nekukwira kuri kuita mitengo yezvinhu zuva nezuva, zvichiwedzerwawo nekwavanoti kuparara kwedhora remunyika kuburikidza nemitemo iri munyika.
Makorokota emuhurumende anga achimboramba asingadi kuteerera pfungwa dzinobvawo kune vamwe, zvatisvitsa pachinhano chakaoma zvikuru chekuti vana veZimbabwe vaomerwa, vatambura mitengo yezviro iri kukwira zuva roga roga. Mari yeZimbabwe iri kudzikira muhuremu kana kuti utengo hwayo zuva roga roga.
Panyaya yekuti nyika ishandise mari yemunyika neyekunze nguva imwe chete, vaZembe vanoti
tinovimba nekudavira kuti chinhano chatorwa ichi sezvavatsanangura nekuvimbisa kuti mari iyi yemahusa nemadhora eZimbabwe dzichange dziri pamwe chete. Isu vemabhizimisi tinofara nazvo nekuti zvinotanga kuita kuti mabhizimisi afambe zvakanaka. Zvakare vanhu vave nekuwa nevimbiso nemabhangi avo ekuziva kuti kana vaisa mari iri mumabhangi mari yavo irimo.
Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti hurumende haifanirwa kuita zano ndega pakuedza kugadzirisa kukwira kwemutengo yezvinhu kana kuti inflation, vachiti panotoda kuti pange pachiitwa katombo kanyai nemamwe mapoka ose ane chekuita neraramo yevanhu, poitwa chirwirangwe kurwisana neinflation.
Inflation hatisi chinhu chekuti unotonga uri kusetehouse kana kureserve bank kuti ngatidzike chovha tadzika. Haiteerere izvozvo, inofambiranawo ne magariro anenge achiita vanhu. Saka panotoda kuti pange pane hurukuro dzakasimba nevashandi, hurukuro dzakasimba nevemabhizimusi, hurukuro dzakasimba nevagari vemunyika munomu kuti tione kuti tingarwisa sei. Inflation hariti dambudziko rehurumende yega. Hurumende ikafunga kuti iyo pachayo ndo yega inokwanisa kuti inflation idzike. Zvinoitorera nguva.
Kunze kwekunge hurumende yazonzwawo pfungwa dzinobva kune vamwe, yaita mukomberanwa kurwisa kukwira kwemitengo yezvinhu uku, veruzhinji vacharamba vachinonga svosve nemuromo nekuti sezviri kuonekwa nedzimwe nyanzvi mune zveupfumi, pachave nerimwe dambudziko zvakare vamwe vezvitoro vave kuramba kutambira dhora remunyika vongoda kumira nedhora rekuAmerica, ivo vashandi vachitambiriswa mihoro yavo iri mumari yemunyika. Ndakamirira Studio 7, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Vakuru vemutambo weNational Football League kana kuti NFL muAmerica vaparura urongwa hwavo hwekutanga muAfrica kuGhana hwekuedza kukurudzira vanhu vemuAfrica kuti vatambewo mutambo uyu. Urongwa hwevhiki rimwe chete uhu hwakananganawo nekutsvaga vatambi vatsva vane chipo. NFL inoti iri kuda vatambi vakawanda kubva kuAfrica. Muchirongwa chedu cheLive Talk, The Connection na 8pm nasi, tiri kutarisa nyaya yekuoma kwaita upenyu uye kuti vechidiki vari kurarama sei. Kana mchida kupinda mchirongwa ichi kanuwa kutitumira mashoko Studio 7. Shandisai WhatsApp pa number zinoti 202-469-0318. Taba tashika kumagumwe chirongwa chedu cha nasi. Inindini Evans Zininga, ndiri mu Washington DC.
Kwa hizika, tisenda baku VOA Ndebele.